Nyanzvi munyaya zveutano dzashandisa zuva ranhasi kuongorora vanhu pachena pamwe nekuvadzidzisa pamusoro pedenda iri. Mumwe murapi pane chimwe chipatara chakazvimirira muHarare, amai Fungai Priscilla Gomba, vanotsanangura kuti chirwere cheshuga chiri kupararira munyika, asi munhu anogona kurarama pasina dambudziko kana atevedza dzidziso kubva kunana chiremba.
Tikatevedzera nzira yekurarama nemadyiro nemashandiro, zvese izvozvo zvichibatanidzwa zvinopa tariro kune munhu ane diabetes. Kunyangwe ari mwana mudiki, shuga dzake dzinogona kunyatsokontrolewa zvakanaka, zvekuti even upenyu anoita upenyu hwakanaka. Anogonawo futi kurarama nenzira yakanaka kana kushandira mhuri kana kuzvishandira.
Vanoti zvimwe zvikonzero zvinoita kuti vanhu vabatwe shuga kana kuti diabetes inyaya yekuzvarwa mumhuri nenhoroondo yechirwere ichi, mararamiro anoita munhu nechikafu chaanodya kana kuti lifestyle pachirungu. Imwe nyanzvi munyaya dzekuongorora zvirwere vaEdmore Mahureva vanoti vashandisa zuva ranhasi kuita ongororo dzakaita seHBCA1 yekuongorora shuga yemunhu mukati memwedzi mitatu yapfuura, uye vaita izvi pachena vachiti zvinobatsira kuti munhu azive paamire nedenda iri.
Test iyi inotarisa shuga yemunhu yoavhareja for the 3 months tichidzokera kumasure. Inobatsira pakurapwa kweshuga. Inosiyana neshuga inoitwa nemunhu, test inoitwa nemunhu musi wacho iwoyo, nekuti yemusi wacho inogona kusatipa information yakakwana. Sekuti yemusi wacho inogona kuti 10 point something, which is high, which means the sugars are high, but tikatarisa HbA inosi inogona kunge iri low. Saka HB inokosha pakuti inotiratidza iyoyo shuga iyoyo yeku 3 months back ndopainokosha.
Mutungamiriri wesangano remachiremba anoshanda akazvimirira Remedical and Dental Private Practitioners Association Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti nhasi vange vachibatsirawo vanhu pachena kuti vasafe nedenda iri.
Tidzidzisa zvevamwe vatinogona kudzidzisa kuti vandodzidzisa vamwe kumba kuti iyo masymptoms eshuga aya anowanzo kuti nyota yakawandisa, nzara inowandisa, kurasa mvura kana kuti weti yakawandisa, kuita chiveve kana kuoma mukanwa, zvigare zvazikamwa nevanhu kuitira kuti munhu akanzwa kuti ndabatwa nezvakaita saizvozvo anobva aenda kundoti andotarirwa zveshuga kuitira kuti chirwere chechi tichibati sitachakonzera macomplications. Nekuti macomplications acho akashata chaizvo, anosanganisira kuuraa kweichokuya, anosanganisa kufa nekukonzera blindness kana kuti kuita mapupofu, anosanganisira maronda anouya kumakumba aya.
Amai maoneitiki avo vakabatwa shuga muna chikumi gore rino uye vakatobviswa gumbo nekuda kwedenda iri vanoti vafara chose neruzivo rwavawana nhasi.
Saka ndadzidzawo kuti kana taakubika chikafu chedu mafuta ngave mashoma. Tofanofanira kudyawo drink fruit one pazuva, kwete kufandati kuseni masikati manheru zvinokonzesa shuga. Upfu hwedu todyawo mugayiwa. Saka ndafara kusanganawo nevamwe nekuti apa ndaingodyawo chiti hai ganimbobiririra. Saka ndadzidza zvakawanda.
Amai Agnes Zwoni ndevamwe vari kurarama nedenda iri uye vanoti zvakakosha kutevedza dzidziso yana chiremba.
Zvandakaudzwa pano kuti mudye ndezvatiri kuteedzera, dya zvimuriwo zvisina mafuta akawanda, shuga yacho kusamwa kungomoti nemukaka chete isina shuga, nekudya zvimufushwa fushwa nemaveji. Kana mushura yehuku munoundura ganda rekunze. Saka ndezvatiri kumboteedzerawo mazuva ano.
Gore rapfuura shuga yakauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu nemazana manomwe kana kuti 3700, uye zvinofungidzirwa kuti denda iri rinobata munhu mumwe chete pavanhu gumi pasi rese. Zuva reWorld Diabetes Day, iro rinocherechedzwa musi wa14 Mbudzi, racherechedzwa pasi pedingindira rine chinangwa chekuti vanhu vawane zuva yakakwana kuti vakwanise kurapwa nekuita kurarama nzira dzinoita kuti denda iri risarambe richipararira, kana kuti education to protect tomorrow. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.